Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi maererano nemamiriro akaita nyaya yemvura munyika, amai muchinguri Kashiri vati kunyange hazvo hurumende yapabazi ravo mamiriyoni manomwe emadhora ekuderedza dambudziko rokushayikwa kwemvura munyika, dambudziko iri rakakura chose uye madhamu mumatunhu ese munyika asara nemvura shoma. Amai muchinguri Kashiri vati dambudziko remvura rakanyanyisa kumasvingo, uko vati madhamu eko ave nemvura iri pasi pezvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana. Vanoti panguva ino yegore madhamu mazhinji angadai aine zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, asi mazhinji acho angori nezvikamu makumi mana kubva muzana.
Situation yatasangana nayo, I think in the last 25 years hatisati tamboita situation yakadai yekuona kuti madhamu edu mazhinji agara aine mvura atowa dry, atooma.
Vanotiwo kunze kwemadhamu zvibhora nematsime akawanda ari kupwa nekuda kwekupisa kwezuva. Vati zvibhorani zvinodarika zviuru gumi munyika zvakatopwa, uye hurumende iri kutora matanho ekuona kuti pacherwa zvibhorani nematsime akadzika.
So zviri kutiratidza kuti tiri kuchera tisingadziki zvakanyanya. This time we really need to go deeper beyond 100 meters. Saka hatisi prepared, asi takaorder equipment kubva kuBelarus inokwanisa kuchera beyond 100 meters because that is not equipment iyoyo zhinji inochera 15.
Amai muchinguri Kashiri vatiwo kunyange hazvo mvura isina kunaya zvakakwana mwaka uno, magariro anoita vanhu nyaya dzekurima pedyo nenzizi nemadhamu ndizvo zvimwe zvave kuita kuti madhamu akasike kupera mvura.
Kana kuine drought wakuenda kunowaka padhuze nedhamu, vamwe vakunorima mumagarden murwizi pakati perwizi. Vanhu varungu vatarisa havasi kusungwa kumamisha uku. Saka we are really worried kuti desilting haishandi kana tisina proper land use.
Vakurudzirawo vemaindastry vemigodhi, makanzuru pamwe neveruzhinji kuti vashandise mvura zvine mwero pamwe nekudyara miti, izvo vati zvinobatsira mukuchengetedza mvura. Mukuru wekambani yehurumende inoona nezvemvura yeZimbabwe National Water Authority vaJefta Sakupwanya vati kambani yavo yakatarisana nedambudziko rokushaya mari sezvo makanzuro mazhinji munyika asiri kubhadhara mvura yaanoshandisa.
Hongu pangawe tichiziva zvinetswa zviripo nenyaya yemari, asi makanzuro haasi kutibhadhara. Saka tinomboedza kuti tigare pasi tichitaurirana tisati tazotora zvimwe zvinhanho zvepamberi zvokuendesana mumatare.
Amai muchinguri Kashiri vakurudzira makanzuro kuti abhadhare mvura yaanoshandisa, vachiti izvi zvinobatsira kuti kambani iyi iite basa rayo nemazvo. Amai Kashiri muchinguri vati vachaita musangano svondo runouya wekuziya dambudziko remvura munyika pamwe nekuti ringagadziriswe sei. Makanzuro akawanda munyika akaita seHarare, Chitungwiza, Masvingo nemamwe akatotanga kugovera mvura kuvagari nenyaya yekuti mvura yavashoma mumadhamu avo. VeChitungwiza Residence Trust vachaitawo musangano svondo runouya nekanzuro yavo pamwe nemakambani anoita zvemvura nechinangwa chekugadzirisa dambudziko remvura mudhorobha iri. Dambudziko iri richanyanya kukura sezvo hurumende isiri kuvakawo madhamu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.